Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro, Gunyana 4, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika pachiitiko chisina kuuyiwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda vavange vakoka. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti kusauya kwevatungamiri venyika kunhimbe yavamunangagwa kunoratidza kuti vave kubatwa sevakageza negoka munyama. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ochema-chema nenyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo dzeCCC nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. VaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamirira nyika nhasi kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare mushure mesarudzo dzakonzera mutauro munyika nepasi rose, sezvo vakawanda vakaongorora sarudzo idzi vari kuti hadzina kuitwa zvakanaka. Asi vebato reZANU-PF vari kuti vakakunda zvisina mutauro. Nyaya yegakava iyi yapa kuti paite ropa rakaipa pakati peZimbabwe nedzimwe nyika kusanganisirawo dzemuAfrica. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vatora mhiko yekuva mutungamiri wenyika pamhemberero yauya vatungamiri venyika dzemuSADC vatatu chete pane gumi nevatanhatu vari mugungano iri. Vauya vanoti vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFilipe Nyusi vekuMozambique navaFelix Tshisekedi vekuDRC. Asi sachigaro weSADC vaJao Lourenco vekuAngola nasachigaro weSADC Troika vaHakainde Hichilema havana kuuya kunyangwe vange vakokwa. Vamwe vasina kuuya vakokwa vanosanganisira vatungamiri venyika dzeUganda, Rwanda, Kenya, Nigeria nedzimwe vangotumira vakuru vehurumende dzavo. Vachitaura kekutanga kuruzhinji rweZimbabwe semutungamiri wenyika kubva zvapera sarudzo, vaMnangagwa vavimbisa kuzadzikisa zvavakavimbisa.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living.
Hurumende yangu ichazadzisa zvose zvayakavimbisa kunyanya kupundutsa upenyu hwevanhu vanogara kumaruwa. Asi hazvireve kuti vanogara kumadhorobha tichavakanganwa. Zvichemo zvavo tichazvigadzirisa.
Vaenderera mberi vachizvirova dundundu vachiti hurumende yavo yakagona chose mumakore mashanu adarika.
Magesi tavanawo. Hapachina achati nyama yavo ramufriji anenge achireva nhema. Magesi ariko. The new government shall continue to foster a predictable business environment.
Asi mutauriri webato reCCC vaPromise Mkwananzi vanoti chiitiko chekugadzwa kwavamunangagwa ichi kwanga kuri kutambisa nguva.
Nyika haina kugadzikana ende nyika yangagadzikana nechikonzero chekuti vamunangagwa varipo zvichisimba zvisinei nekusarudzwa nevanhu. Yambiro yedu kuna vamunangagwa ndeyekuti dai vanzwisisa vadzoka kuvanhu pagadziko kuti paitwe sarudzo dzitsva dzakajeka.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanotiwo kugadzirisa dambudziko reZimbabwe zvinoda kuti paitwe nhaurirano kwete zano ndega roitwa navamunangagwa.
Nekuti zvinhu izvi zvinotoda kuti zvitoonesanwa nekuti hazvisi kuzogadziriswa sedii nechete. Hazvisi kuzogadziriswa nekumhanyirira zvinhu, zvichagadziriswa nekugadzikana vanhu vachionesana.
Mumwe wechidiki auyawo kumhemberero idzi ndi Kenneth Mukomi wemuHarare uyo ane chivimbo nehurumende yavamunangagwa.
Ndinovimba mashoko apresidenti kuti anozadzikiswa. Asinodaira kuti mashoko apresidenti azadzikiswe nyika yese inofanira kubatira pangu kunyanya mumayuth. Zvotira kuti presidenti wabatsikidzwa kuti eyuth ibatane nyangwe nekusiyana kwemapato atinosapota.
Mumwe vanotungamira sangano rinorwira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa vamwe vatungamiri vemuZimbabwe, Citizens Against Economic Sanctions, Muzvare Mandova Mandeju, vanoti vane tarisiro yakakura kubva kuna vamunangagwa.
Tikutarisirwa kuti dai vatonzawo kana maindustries, maprojects, tisiyane nenyaya dzekupinda mumadrug munyika zvemutengo zvechichi.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaLazarus Sauti, vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa kuva mutungamiri wenyika, zvinogona kusapundutsa nyika yeZimbabwe.
Musarudzo idzi tinoona kuti bato reCCC harina kufara nezvakaitwa neZeki. Saka kunyunyuta kwebato reCCC kunoratidza pachena kuti pamakore mashanu achange achitungamira President Mnangagwa, zvino zvematongerwo enyika zvinenge zvisingasapotwi nemapato ese, ende kusasapotwa uku ndokunoita kuti budiriro yenyika inge yakamira.
Ko kusauya kwevatungamiri vemunyika dzemuAfrica vakawanda pakutora mhiko kwavamunangagwa kunorevei? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri.
Mareports akaburiswa nemaobserver missions anotaridza kuti vanhu vakawanda vanowirirana navo, zvikuru vatungamiriri vedzimwe nyika dziri muregion nedziri muAfrica nepasi rose, kuti vanoona kuti aiwa apa pakabikwa mbwezhu.
Mhemberero dzekutora mhiko kwavamunangagwa idzi dzaonawo amai Grace Mugabe pamwe chete nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vari pamabiko aya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vakasarudzwa kuita kanzura weCCC kuGlenora vaombera Ishe Nende nemumwe wavo vaSanele Mukuhlani vanonzi vakapambwa kuMilton Park muHarare nemusi weMugovera vange vachivhenekwa nhasi navana chiremba kuti paonekwe kuti jekiseni ravakabayiwa rainge rine muchetura here kana kuti kwete. Vaviri ava vakapambwa ndokuitwa kafira mberi vakasiya vakandwa pedyo nerwizi rweGwebi kumashonaland West Province. Imwe nengo yebato reCCC vaNelson Mukwena vakapambwawo kuHighfield svondo rapera vakasiya vakandwa musango kumapinga kumashonaland West zvakare. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reZimbabwe Lawyers for Human Rights neAmnesty International ari kuchema-chema nekupambwa kwoitwa nhengo dzinopikisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mutevedzeri wemukuru weAmnesty International Muzvare Kanyo Farise vati kugadzwa kwavamunangagwa kwasvibiswa nenyaya dzekupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu dzoitika munyika idzi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kunge vasumwa nezvekupambwa kwevanhu ava. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Magweta edu ari kumhanya mhanya mukoma tonderai bhatasara namukoma tinase chinopfukutwa vari kumhanya mhanya panyaya dzevawiri awa vakaabdhatwa vakatochewa. Saka vambotariswa pazuva ranhasi kuti tione kuti vari sei. Vari kutariswa kumadhokota nekuti vakakuvara zvakanyanyisa nokuda kwekutochwa, kwekupiswa, kwekurohwa nezvamboko, kwekurohwa nezvitiropo kwavakaitwa, uyezve pavanga vapambwa, pavanga vatorwa zvine chisimba. Saka zvikubatikana seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti nyaya dzekuabhudhatwa nekutotwa kana kuti kupiswa kwevanhu, kurohwa zvakapfurikidzwa kwevanhu zvisiri pamutemo kuri kuramba kuchitika munyika yedu yeZimbabwe.
Tiri kunzwawo kuti vari kutyira kuti pada vanogona kunge vakabayiwa majekiseni angaine muchetura. Zviri kufamba sei panyaya iyi?
Hongu ndizvo zvaudzwa magweta edu vari kubatsidza kana kubatsira vakomana ava. ndozwa wakawa wauta kana mukoma mberai nembe ndozwa wauta magwerere kuti kunze kwekurohwa kunze kwekukurwa mbatya wozosiwa kumapinga kwasina kupfeka warohwa misana yavo yakakuwara makumba avo akakuwara mwiri yavo yakakuwara kunze kweizvozvo wari kutiwo wakaitwa inject kana wakabayiwawo majekiseni eimwe sabusidi vasingazwisisi kuti chii so zvinhu izvi zvari kutotishamisa kuti hazvina kutanga kuitika pana mukoma nhembe chete pari zvino zvinhu zvatinongozwa kuti pari kubatwa vanhu ndozvakaitika futi kuna mukoma Nelson Masondo akurai
asika mapurisa vamafunda ari kuti vamwe zvikuru vanopikisa ava vanonyepera kuti vapambwa
dzicha here ndozvavakangogara vachingoita kubva kumashure uku kubva emazuva anagukura hundi vachiramba kuti hakuna kutya gukura hundi pedzisira vana mugabe vazotamba concessions mazuva akapfuura vachiti itwa the moment of madness kwete izvozvo zvega takazviona pana sisi Justina Mukoko chaivo munozviziva vanoti vaizviramba vanoti hatina kumbunyikidza hatinaye hatina Justina tikazoonawo kumuendesa kukoti gore riyavan 2008 kuti Justina ega wananana namukoma Anderson Manyere wanana mai chidanzvaura baba chidanzvavana kakukomana kedu kadika konaijo mutema gawo kakato wakainaitwa kore 2 years ado vanga vakaramba kuti havana vaberekiwa vauyo havana vanhu ivavo saka wasini pattern this is a pattern of denying responsibility.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare. General Brice Oligui Nguema avo vakapandukira hurumende yava Ali Bongo Diambo vatora miko nhasi yekutungamira nyika iyi kugadzwa kwavo kuri kuteverawo nyaya dzekuti mauto muAfrica akaedza kupidigura hurumende kanokwana kuita kagumi. Izvi zviri kunyanyoitika kunyika dzekumawirira. Vachitaura nevatori venhau muZambia vakatungamirawo SADC kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe dzakanzi nevaongorori vakawanda hadzina kuchena Dr. Nevas Mumba vanoti chimwe chiri kukonzera kuti mauto apidigure hurumende dzemuAfrica inyaya yekuita sarudzo dzisina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi zvakaitikawo kuGabon. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza nezveutongi hwemauto.
Hongu nyaya yekuti mauto apinde pakutonga haisi nyaya inokurudzirwa chaizvo kungava muAfrica kana kune dzimwe nyika dzipi nokuda kwekuti mauto anodzidziswa kuita zvekurwa nekurayiwa kwevanhu ndo zvavanonyanya kuziva nekushandiswa kwechisimba pakuita basa ravo. Saka izvozvo hazvisi zvinhu zvinotarisirwa pakutonga kweutongi hwejekerere. Saka nyaya yekuti mauto anzi apinde pakutonga haisi inokurudzirika, asi zvatiri kuona muAfrica zvimwe zvacho zviri kuita kuti mauto apindire inyaya yekuti vatongi vanenge vapuwa mukana wokutonga havasi kunyatsoita nemazvo. Vari kuita chikiribidi chekubiridzira maelection, vari kutonga nechisimba, vari kuita zvinhu zvisingatarisirwi. Mauto ozouya achiita sevanunuri vevanhu vanenge vanzwa nekudzvanyirirwa uye nekubiridzirwa.
Asika takanzwa mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vachiti pari panyaya yesarudzo hakuna nyika inganzi yaita sarudzo dzakachena vachipa muenzaniso wekuAmerica chaivo.
Kungava kutaura hako hakuna sarudzo dzinonzi dzinoitwa zvakachena, asi pane zvinozonyanyawo vaZulu zvinozokonzeresa kuti vanhu vati idzo sarudzo dzacho dzambee dziripo here nekuda kwekukanganiswa kunenge kuchiitwa mitemo, ingava mitemo yenyika kana mitemo yematunhu akaita sana SADC kana mitemo yeAfrican Union. Izvozvo handifungi kuti zvinobatsira kuti vaRamaphosa vatsigire zvakaita saizvozvo, nekuti munyika mavo chaimo chaimo muSouth Africa hazvisi kuitika. Saka ndoona sekuti kwainguva kutaurawo kwemunhu ari kuyeza kuda kuvanzurudza nyadzi dzemumwe kunova kwavazoenda nhasi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Rick Mukonza vanodzidzisa Patswana University of Technology kuSouth Africa vari kuPretoria. Bazi reUnited Nations rinoona nezvechikafu reWorld Food Program kana kuti WFP raparura homwe yemari inosvika mamiriyoni gumi nemaviri ane zviuru mazana masere kana kuti 12.8 million yekudzivirira matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino phenomenon munyika ina dzekuchamhembe kweAfrica. Vanhu zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550,000 vari kutarisirwa kubatsirwa nehomwe yemari iyi kubva kunyika dzinoti Lesotho, Madagascar, Mozambique neZimbabwe. Sangano reOne Voice DSM richishanda pamwe chete nere Multicultural Entrepreneur Center neImmigrant Entrepreneurs Summit rinoti richaita musangano wekubatsira vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vari muAmerica kuti vagone kushanda pasina zvimhingamupinyi. Mutoro wedu wenhau Taboka Ncube abata mutedzeri wemutungamiri wesangano reOne Voice DSM vaJack Chimbetete.
Chikangwa cheprogram iyi ndechekuti vanhu vakwanise kupinda musociety yekuAmerica, especially munzvimbo inoi yatiri muIowa. Saka tinenge tichiedza kubatsira vanhu vanenge vakabva kunedzimwe nyika dzakasiyana-siyana, kungave kuAfrica, kuAsia, Australia kana kuEurope, kuti vakwanise kunyatsopinda munzvimbo vakwanise fully functional.
Chii chakaita kuti mutange chirongwa ichi?
Chirongwa chaonekwa ndechekuti vanhu vakawanda vanenge vachinzi maimmigrants vanenge vachibva kunyika dzakasiyana-siyana pavanosvika kune dzimwe nyika dzinenge dziri dzavo sekuno kuAmerica, vanotora nguva yakareba kuti vaite integrated musociety. So unoona kuti dzimwe nguva vanenge vachitambudzika nezvinhu zvinenge zvichiita kunge zvinohombe pavari, zvinenge zviri zvinhu zvidiki diki zvinongofanira nekuziva vanhu vekutaura navo kuti ukwanise kuwana mapepa ekuti zvimwe zvinhu zvifambe, ziva kwekunoregister zvinhu zvaunenge uchiita.
Muri kutarisira kusvika kupi nechirongwa ichi?
Maonero atiri kuita inenge iri kutokura, nekuti yakangotanga ichiitwa mucapital yemunomu Iowa Des Moines, but izvinezvi yaakuenda ichienda kune dzimwe nzvimbo. Iko zvinezvi tichitari kuiya makanga muzvipafulara ndotoitwa mumwe nzvimbo inonzi Quad Cities panoungana macities akawanda.
Vachimbetete, tichitarisa programu iyi vanhu vamunobatsira vanhu vakaita sei?
Tinoshanda nemazira ese. Saka tinoshanda nevanhu vakuru atinoti maadult, vanenge vachida either kuwana mabasa angashandisa nezvavakadzidza kana zvakakana mabhizinesi avanenge vachiita. And also tinoshanda nemayouth echidiki vanenge vachiri kuchikoro vanenge vachida kunzwisisa about mabhizinesi nezvimwe zvakadaro. Tiri kuona futi kuti chiro vechidikidiki, the younger kids, they are also getting interest in business. Saka vamwe vari kutotanga makambani avo kana mabhizinesi avo vari vana vadiki chaizvo.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reOne Voice DSM vaJack Chimbetete vari parunare kuAiwa naTaboka Ncube weStudio 7. America nhasi iri kupemberera zuva revashandi kana kuti Labor Day. Mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura kuPhiladelphia nezvavaita mukusimbaradza upfumi hwenyika. Dunhu rePhiladelphia rakakoshawo musarudzo dzemuAmerica sezvo richigara richivhotera mapato akasiyana-siyana musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi nekukosha kwezuva iri, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Muvuro woga woga wokutanga kwemwedzi waSeptemba muAmerica vanenge vachipemberera zuva ravashandi rinova zuva rine zvakawanda zvakadzika zvarinoreva.
Zuva iri rinorevei kuvashandi vemuno muAmerica?
Kurwira kwekodzero dzavashandi kwakaitwa kunana 1800 uko vakazohwina kodzero dzavo dzakawanda mumabasa angava ehurumende angava mumakambani nokuzobva ivo kwanziko ngakuchiitwavo zuva rinopembererwa vashandi rakaita tingati sitoziva kunana Zimbabwe kunana Workers Day richipemberera kubudirira kwavashandi pazvirongwa zvavo zvingava zvoufumi zvingava zvekudzimba dzavo.
Zuva iri rinopembererwa sei imomuno muAmerica?
Zvinoita muAmerica ndezvekuti zuva iri rinounganirwa navanhu vose zvavo kudzimba dzavo, hama nehama dzinenge dzichishandirana dzichigocha dzichitamba. Saka paunenge uchifamba unenge uchiona mazazanana avanhu vanenge vakaungana vachifara. Hazvisi zvokunoungana rokumastadium zviya, aiwa, vakaumba tsika yokuti pauri ipapo mushandi unoita kuti uve ipapo, kudya chikafu kwaunoita, kudhiraivha kwaunoita, zvese mushandi. Saka pauri ipapo pauri kunakirwa kana kuita zvinhu zvinenge zvabva kumushandi unokwanisa kupemberera. Kune vanofambawo vachipinda kumaepots uko mumarodhumu vachiinda kuhama neshamwari kunopemberera zuva iri vari pamwe chete. Saka izuva rinokosha chaizvo pamwe chete nokudzidzisawo dzimwe nyika kuti aiwa, vanhu ngatibatane pamazuva amahoriday.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio kwakare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano wekutanga weAfrica wakanangana nekushanduka kwemamiriro ekunze watanga muKenya nhasi. Mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vavhura musangano uyu zviri pamutemo mushure mekuenda kwange kuchiitirwa musangano uyu nemotokari inoshandisa magetsi isingasvibise mweya wekufema. Africa iyo ine vanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 bilioni yakatarisana nedambudziko guru riri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyanzvi munyaya yezvirwere zvemagomarara Dr. Anne Mary Nyakabau vari kukurudzira madzimai ose munyika kuti apote achienda kunovhenekwa mazamu kuitira kuti asabatwe nechirwere chegomarara icho chinozopedzisira chakomba kana chikanonoka kubatwa chozonetsa kurapwa. Vanotiwo madzimai haafaniri kuteerera mashoko anoita kuti vatye kuenda kunotariswa. Chirwere ichi chinobatawo vanhurume. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Nyakabau vaudza Studio 7 kuti madzimai anofanira kuongororwa mazamu avo nguva nenguva, nokuti gomarara kana ratangisa kurwadza zvinenge zvave kureva kuti gomarara iri rinenge ratopararira nomuviri.
Chinoita kuti vanhu vatye chirwere chegomarara ndechekuti kana vabatwa nechirwere vanofunga kuti vanobva vatonzwa pain kana kuti kurwadziwa. Aiwa, paunozonzwa munhu waakunzwa pain, kazhinji kacho chinenge chati fambei. Pamwe chabata mabhonzo, pamwe chabata tsinga dzinoita kuti munhu anze kurwadziwa.
Vati gomarara repazamu rinorapika zvakanakisisa kana rikakurumidza kuonekwa.
Tiri kuti isusu kana tine vanhu 100 vakauya vaine chiri kutanga chinonzi stage 1, 8 vacho vanotokona kutopedzwa kana kutopedzwa chirwere chavo. Zvokutoti 5 years, 10 years vanenge vari vapenyu.
Dr. Nyakabao vanoti nekuda kweruzivo rwavepo munyaya dzezveutano, denda regomarara richazogumarave kungorapwa sezvinongoitwa vaye vane zvirwere zveshuga neBP. Vaendera mberi vachikurudzira kuti varapwa vasashandisa mishonga yechivanhu kana kuti maherbs asina kuongororwa navana mazvikokota.
Pachivanika tiri kuita fembera fembera kuti munhu ari kurapwa nei. Chikuru chatiri kuda kuti chikurudzire kana munyika muno ndechekuti dai takwanisa kuti maherbs aya akaunzwa oongororwa kuti maherbs aya zveshuwa maherbs rudzii, tobva taona kuti zveshuwa maherbs. Hatisi kuti isusu kuda kune maherbs anoshanda, asi tinoda kuti tinyatsozvione pachokwadi kuti imhando iyi iri kushanda uyezve iri kushanda pamhando ipi yekenza.
Imwe nyanzvi yezveutano iyo inoshanda nevarapwa vanenge vachangoudzwa kuti vawanikwa vaine denda regomarara repazamu amai patients Nyemba vanoti kuchichidzirwa vanhu kunoitwa nevamwe munharaunda zvinopa kuti vamwe vazengurire kunovhenekwa.
Nowanzosangana nedambudziko rekuti vazhinji vanozouya kuchipatara vatononoka nokuti munhu anongoti akaudzwa kuti ane kenza kazhinji anobva atoona rufu pameso pake. Asi support system, yandinoti support system zvinosanganisira mhuri, zvosanganisira vatinonamata navo, zvosanganisira vatinogara navo munharaunda. Iyo support system iyoyo yakanaka zvikuru, asi inogona kuita zvedambudziko pavo. Umwe neumwe anenge achiuya nemaadvisor.
Vajafinostarai Mugwara, avo vanogara kuruwa, vaudza Studio 7 kuti vari kurwadziwa nezvemukoma wemudzimai wavo uyo akabatwa gomarara iri risati rapararira, asi vanoti havazive kuti vakazofunga kuenda kunorapwa kun'anga iri kugwandha zvaita sei.
Kun'anga kwavari ikoko vari kupiwa maherbs. Izvozvi kutaura kwandiuti anotogara kun'anga iri kuvarapa kense iyoyo, vari kupiwa maherbs. Zvakare n'anga iri kutaura tiri kumirira kuti zamu riputike ronda. Zamu rikaputika ronda ndokuti tidini? Ndokuti kensa ibure, tobva tarapa kensa ibva yabuda nepazamu ipapo. Hatizivi kuti vachapora here kun'anga kwavari ikoko kana zvichafamba sei.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti zvimwe zvezviratidzo zvegomarara repazamu zvinoti kapundu kari mukati mezamu kakaomarara kunge nyimo, kuzvimba kwezamu, kurwadziwa nemunyatso wepazamu uye nekubuda tumvura pamunyatso asi usiri mukaka. Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Choknunga vanotiwo tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repazamu nepasikarudzi yevakadzi kana kuti cervical cancer ndiwo ari pamusoro pemamwe magomarara anobata vanhukadzi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nenyaya yekutoreswa mhiko yekutungamira kwava Emmerson Mnangagwa musarudzo dzakonzera gakava munyika nekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kucherera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-1380, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. VaEmmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika pachiitiko chisina kuyiwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda vavange vakoka. Mutungamiri webato rinopikisa reTCCC vaNelson Chamisa vanoti kusauya kwevatungamiri venyika kunhimbe yavaMnangagwa kunoratidza kuti vave kubatwa sevakageza negoka munyama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disa.